Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, muzvare Evelyn Katsenga avo vanoruka musoro mudhorobha reFrancistown vanoti nhamo nenzara ndizvo zviri kuvadzinga munyika.
Tinoita tiri kuno kutigara kuno kuti tisina mapasipoti tiri maillegal immigrants kuti kumusha hakusikugarika nekuti mabasa hasikwani. Plus iko zvino mari yacho iri kunyanya yadzikira zvisingaiti ende zvinhu zviri kudhura hazvisi kutengeka. So zviri nani kuti wozoshanda kuno wobva watenga zvinhu zvako kuno kuenda nazvo kumba.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Melissa Moyo vanoti vanotizira kubotswana nokuti mafuro emunyika iyi achiri manyoro pane kumusha.
Tiri kuuya nenyaya yenhamo nekuti tikauya tese Zimbabwe takawandisa mabasa hakuna. Chero tikati tinoda kutengesa anotengera muhendiyani hapana. Saka tichizama kurarama. Handiti kwakatoruka handiti. Kwakatongofanana nebhondi rezvinezvi kuti bhondi riri pa600. Saka kana ndine 600 yangu ndine 900 bhondi. Saka kana ndikaendawo musha ndine ndiri pari nani. Chero izvinezvi bhondi racho handiti pariri. Chero ukada unotenga kuZimbabwe $100 utenge chikafu chaunotenga kuno kune 500.
Mumwewo anoita mabasa emaoko ari muBotswana vaJohn Mamvura vanoti cheuviri chavanowana mushure mekushanda muBotswana chiri nani pane kumusha.
Ini ndivana 3 vana vangu vanogara kuZimbabwe. Saka ndoya ndisiya ndichisenza kuona kuti ndichidzokera kuZimbabwe kuti vana vangu vabatsirikane. Kumusha hakuna mabasa. Zvinhu zvakatioma kana mari yacho haiwaniki.
VaChristopher Mutsindikwa vanotiwo vakasarudza kuuya muBotswana vasina magwaro nokuda kwokuti nguva yavanopiwa pamuganhu ishoma. Vanoti vakazvipira kugara vachiita wakitsi negonzo nemapurisa emuBotswana nokuda kwekuti mari yemunyika iyi ine simba pane kumusha.
Kuuya kwatinoita kunoku tinenge tichitsvaga kuti tikwanise kuti tisapote mhuri dzedu nenyaya yemaomero anenge akaita upenyu wemararamiro atei tichiita kana tiri kumusha. Mari iriko tichikombeya nekumusha pakuveko kwayo tinoiwana nenzira yekuti pula imari ichiri kukwanisa kutenga zvinhu zvinokwanisa kuwanikwa zvekupfeka zvekudya nezvimwe zvese zvinodiwa paupenyu hwemunhu.
Munyori mukuru mubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBotswana muzvarese kwakwenziyani wakaudza komiti inoona nezvemashandisirwo emari munyika nguva pfupi yapfuura kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda munyika iyi zvisina magwaro ekufambisa akakwana uri kuedzera. Muzvaretsiyane vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro akakwana ekufambisa zvinosvika zviuru makumi mashanu nemazana mashanu nemakumi matatu zvakapinda munyika iyi mumwedzi waGunyana chete. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.